handioniri dangu rakashata nekuti zvinhu izvozvo ndozviri kuchemawo vazhinji munyika kuti nyika yedu yakazara neupfumi asi upfumi uhwu hausi kushandiswa kuvaka nyika saka vanogona kunga vainewo zvinangwa zvavo zvichienderana nemutemo wavo wekudyidzana nenyika dzekunze asi handifungi kuti munyika yezimbabwe ruzhinji rwevanhu vanogununʼuna kuti sei vanhu vakaita sana patini ivavo vaiswa pasi pezvirango nekuti zviri kunyunyutwawo neamerica ndo zviri kunyunyutwa nevanhu vari kumagunje nevanhu vari kwamarange vari kuhwange vari kupona nekudya nhoko dzezvironda iyo nyika ichisvisvinwa upfumi hwayo nemakoronyera
pane vari kuchemawo kuti ko vamwe vanonzi vari kushandawo naivava havasi kuonekwawo mumadzita avo kuri kungobuda vana muzvina bhizimusi kureva here kuti vana vezimbabwe vakachena panyaya
hazvirevi kuti vakachena hapana chinogona kubudiswa muzimbabwe pasina kurangana nezvizvarwa zvemuzimbabwe zvikuru sei mapoliticians saka vanenge varipo handizivi kuti sei vazviita ndosaka ndati zvavari kuita izvi zvinewo chekuita newatingati foreign policy yavo kudyidzana nenyika dzekunze asi isusu sevana vezimbabwe tinewo kunyunyuta kwedu kwatiri kuti zviwanikwa zvedu hazvisiri kubhenefita nyika
munoona here paine shanduko ichaitika mukuburiswa kwegoridhe tichiona kuti hapana matanho akambotoreka pakataurwa nyaya iyi payakafumurwa neAl Jazeera
handifungi kuti pane matanho makuru achatorwa nekuti paya pakabuda Al Jazeera ndo paifanira kutorwa matanho nekuda kwekuti tine mazita evanhu zvizvarwa zvemuno vakatobuda vachitaura kwete zvokuti vaipomerwa vaitotaura vega vachionekwa vachiita mabasa eukoronyera havana chavakaitwa vanhu ivavo vakangosununguka zvoreva kuti ngoma ndiyo vari kundopfuurira mberi vamwe vacho ipo zvino tiri kunzwa kuti vane matenda avakapiwa ekugadzira anonzi mabhaketi siti ari kudiva emastadiumu vanhu zvekare vakabuda muAl Jazeera vane nyaya dzimwe zvekare dzekumashure saka zvatingangotaura ndezvokuti chinhu chinonzi organized crime muzimbabwe chanyatsakudzika midzi zvekuti pari kuda kushanda nesimba kudzipura midzi iyoyo kuti nyika yedu itange kupfuurira mberi.